Fidel, Cantibu. Skillful. Makaramba muchidaro takuita zvechimoto, chimoto chikaramba takuita zvemaputsi. Sei muchiita sevana vamaikutsi, apa makufarisa mumba mune vayenzi. Chikwanje kumagaro mukoma, tisiye kumagaro mukoma.
Tachiri kuitisana naro namukoma, ivo vari kuchida, ndiri kuchida.
Chikwanje kumagaro mukoma, tisiye kumagaro mukoma.
Tachiri kuitisana naro namukoma, ivo vari kuchida, ndiri kuchida. Vatora vatisa mubachi doma vachitinya, mama tipe geti kozi ndivo breadwinner. Pasi pepilo panda viga ndaona pasisina, mudhara ari kupopotada kutora zveginya. Sisi vabva vachibvuta ndobva vachizora jam, uyu kubva makiseni akahana kudya, anga arohwa nenzara saka I can't blame. Rasi kungoramba ichiti hachisi chako.
Chikwanje kumagaro mukoma, tisiye kumagaro mukoma.
Tachiri kuitisana naro namukoma, ivo vari kuchida, ndiri kuchida.
Chikwanje kumagaro mukoma, tisiye kumagaro mukoma.
Tachiri kuitisana naro namukoma, ivo vari kuchida, ndiri kuchida.
Muchaita wegonzo, mumwe anofira mafufu. Shhh, andidikana noti bufu.
Newewo munhu mukuru inda, parisai vayenzi vachaenda.
Vachiviga futi mbachire sutumu wardrobe, nyambochona kuseri kwebhodho repi wardrobe. Mujara tende munotenga chimwe kutakshop, spiti yavavhura mawani vamhanya chop chop.
Ah, mutsurei vachakan pati, mama mutsurei vachakan pati. Ingu chakan pati, ah, kana murumu makantini.
Chikwanje kumagaro mukoma, tisiye kumagaro mukoma.
Tachiri kuitisana naro namukoma, ivo vari kuchida, ndiri kuchida.
Chikwanje kumagaro mukoma, tisiye kumagaro mukoma.
Tachiri kuitisana naro namukoma, ivo vari kuchida, ndiri kuchida. Vatora vatisa mubachi doma vachitinya, mama tipe geti kozi ndivo breadwinner. Pasi pepilo panda viga ndaona pasisina, mudhara ari kupopotada kutora zveginya. Sisi vabva vachibvuta ndobva vachizora jam, uyu kubva makiseni akahana kudya, anga arohwa nenzara saka I can't blame. Rasi kungoramba ichiti hachisi chako.
Chikwanje kumagaro mukoma, tisiye kumagaro mukoma.
Tachiri kuitisana naro namukoma, ivo vari kuchida, ndiri kuchida.
Chikwanje kumagaro mukoma, tisiye kumagaro mukoma.
Tachiri kuitisana naro namukoma,